Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 9th, 2017. And this is the Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiring.
Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the ongoing issues surrounding the renewal of work and study permits in for Zimbabweans in South Africa.
South Africa's Home Affairs Minister Hlengiwe Mkhize says she will on Friday announce the conditions and processes to be followed by the reapplication of the Zimbabwe, I beg your pardon, for the reapplication of the Zimbabwe special permits.
This follows the announcement by the South African cabinet earlier this year that the permits for the more than 250,000 Zimbabweans which are expiring at the end of the year would, after all, be renewed after speculation that they would be scrapped.
The South African cabinet said it was going to introduce conditions to be met for the renewal, but did not indicate what the conditions would entail.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba lamhlanje siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk Diaspora Forum lapho esixoxa kona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe kodwa ke labezimbalane eliseZimbabwe khona ngapho lilalo ithuba lokuthi sixoxisane. Lamhlanje ke sikhangela udaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa amaZimbabwe special permits wona kade khangelelwe ukuthi umnyaka usiyaphela ayabe engasasebenzi. Kodwa ke iCabinet yeSouth Africa yanquma ukubana amaphepha la azasebenza, azangezelelwa isikhathi, kodwa yasingezelela isithi yona ekusebenzeni kwamaphepha la kuzathi nxa umuntu esefuna ukubhaliswa kuzafakwa imigoqo ethile. Imigoqo le ayizange ikhulunywe ukuthi kahle kahle kuyini. Kodwa ke umphathintambo wezenzakala eSouth Africa waseyazisa yena izolo ukubana hayi, uhlelo lolu sizaphuma mgceke ukuthi umuntu kumele ayenzeni ngolwesihlanu. Usihlanu lona lolu phambi kwakusasa yiko okuzaziswa ukuthi bana imigoqo yakhona kuyini. Jonga
hongu wadiwa watereri ne watariri nasi mchirongwa chedu che Diaspora Live Talk patina chitarisa kana kuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nemi muri muZimbabwe hatirikukanganwei, nasi tiri kutarisa nezvehurongwa hwehurumende yeSouth Africa hwekuda kuzivisa pamusoro penyaya yemagwaro ezvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinge zvichikwanisa kugara nekushanda munyika iyi zvisina dambudziko, anonzi Zimbabwe Special Permit. Tinonzwa kuti nemusi wechishanu gurukota rinoona nezvemukati meSouth Africa amai Hlengiwe Mkhize vachatora mukana wekuzivisa nezvezviga zvinofanira kuteerwa kuti nyaya yemapepa inge ichigadziriswa, nokuti upenyu hwemapepa huri kupera kwegore rino kana kuti musi wa31 zviita ndoo panenge pasashanda magwaro iwaya. Saka pane kuchema chema, pane bowa bowa nekubatiraura maoko panyaya iyo yekuti toita sei kune ramangwana kana upenyu hwemapepa aya wakanga wanzi wapera. Ndoo nyaya iri kunzi vachazivisa kuti upenyu uhu hunoenderwa mberi nenzira dzipi kubva rini uchisvika rini, asi tinonzwa kuti pane mitemo nezviga zvichaiswawo zvinogona kunge zvichizoshandura zvanga zvichiitwa pane inonguva. Tambotaurawo neimwe nyanzvi vari gweta vaadvocate Gabriel Shumba vatiwo tarisiro yavo sevana veZimbabwe sesangano rinomirirawo zvakare zvizvarwa zveZimbabwe reZimbabwe Exiles Forum Waru utarisiro kutidae upenyu wema pepa iwaya wawezeru wa ukubwa kana pa makore maviri richenda kumakore matatu kana mana kutibano wanga washikwansa kugara nyika hii. Kwengu ya kareba wasatuwa itadambu zikore magware iwaya ndo shumwe shushinu za tushanguwa kuti richa paru kwa sei. Asichiru kufadza wa shinji ndeche kuti urumende ya South Africa yasi muza msoro panyaye magwaro. Ndo nyayatu kuchitukuru kure. Gande.
Yebo chonga la mtanjege sige sako tage labanye abazi ngugwe nzagalayo kutaba lwa mapepa la
uhulumende we South Africa singati cabinet ya kipa statement ukuthi i cabinet sivumile ukuthi kwenzwe lokho abakwiza ukuthi redocumentation yezalwane zaseZimbabwe lo wayesethula lo mbiko umphathi ntambo wezokukhuluma uminister of communication uAyanda Dlodlo wathi yena umphathi ntambo ezangaphakathi uzanika imlilingwana ke egcweleyo ukuthi redocumentation leyo izahamba njani kasi cabanga ukuthi kungaba lo tshintsho kulokho icabinet yakuvumayo
ningangothi hangu kumirira kwakaita maZimbabwe vari muSouth Africa kuti vave vanoziva kuti mapepa avo eZimbabwe special permit achawedzegwa here mamwe makore kwakae kuchamira kone Friday kana kuti nechishanu musi wa 8 gunyana pachange minister vachitiudza kuti zvakufambiswa sei kuti mapepa avo achiri apply ko but ndofunga chikuru chatingangoziva ndechokuti kubva musi wa 1 August gore rino cabinet ye South Africa yanga yatotaura zvakare kuti mapepa awa anokwanisa kuwedze kwa makore ende achawedze kwa makore saka zvavakungoita minister uko zvino kuti udza kuti zvichafambisiwa sei pakuwedze kwa makore mapepa iwao.
Yes, Jonga, there we have the basis of what we are discussing tonight. But before we go to our guests and callers tonight, we have a brief video about passport renewal and application for Zimbabweans right here in the United States. A Studio 7's Marvelous Mtlanganyahuye attended the Christian Fellowship International Conference in New Jersey over the weekend, where embassy officials were available for the advice and filed the following story.
Tinotenda mapelasi ini ne timu yangu ye embassy ye Zimbabwe ita fambira kuzobatsirana ne CFI Christian Fellowship International vakaita musangano wavo pano vakatideedza kuti tine vanhu vakawanda vanouya kumusangano dei mauya imimi se embassy mabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiuya kuconference kuti vangwari nyuwe mapasipoti avo vamwe vakwanise kunyoresa vana vavo vakazvara muno kuti vaine birth certificate sezvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvimwe zvatiri kuita asi embassy yeZimbabwe inobatsira nezvinhu zvakawanda kusanganisira ndokungopawo ruzivo rwekuti kana maita dambudziko rekuti mashaikirwa kana kuti munoda kuita police clearance muchida kupinda mabasa kuno kuAmerica panodiwa police clearance tunoita sei zvese izvozvo zvinhu izvo zvinhu zvatinoita zvatinobatsira nazvo vanhu.
Taona apa muri kurunyiwa passport yechimwe chizvarwa cheZimbabwe imari kuti munhu awanikwe iye achigadzirisa mapepa ake epassport.
Kurinyiwa passport ya Zimbabwe tinoda kuti munhu abhadhare $45 yatinoti consular fees ku embassy. Iyeyo mari haisiri yekuti passport inoprocesswa ku Zimbabwe asi tinenge tiita certification of my documents acho ese anenge auya nawo. So ndo zvatinenge tichiti munhu anobhadhara $45 special fees asi pane mari yekuti passport yacho izoprocesswa mari iyoyo anoibhadhara ku Zimbabwe.
Tiri kuona zve pane vazhinji vangada kuziya kuti kumahofisi kwenyu kana vanhu vachida kuuya achida kurinyiwa passport anofanira kutouya iye here kana kuti anogona kutumira mapepa ake zvinofamba sei.
Kurinyiwa passport ndicho chimwe chinhu chisingakwanisiki kuti munhu aite asiripo akwanisi kutumira umwe munhu asi kuti anokwanisa kuuya kuembassy ya Zimbabwe kuWashington DC pa 1608 New Hampshire Avenue Northwest ndo pane embassy yeZimbabwe kana munhu anoda kuita izvozvo anouya Monday through Thursday ati chandi no kuti munaita appointment asi kwaya Monday through Thursday from 9 a.m. to 3 p.m. tino basira munhu kusvika kwaanenge aita hakwanisi kutumira umwe munhu nokuda kwekuti passport ye Zimbabwe pane fingerprint ine swap saka tinenge tichida kuti munhu auye tikwanise kuisa fingerprint pa form racho.
Aiwa tinotenda
lafe
zvimwe zvinoitwa ipo pano zviri kugadziriswa neZimbabwe Embassy.
Kana mine vanhu vakaita vanova muno muAmerica vachida kuti vanga vaine vaite maZimbabwe documentation passport vanoregister mabirth certificates avo so they register here and then they apply for mabirth certificate on Zimbabwe.
Kuti unge uchizowana izvozvo unouya nei?
Unouya ne birth certificates remwana wakapiwa muno paakabarwa nemapepa eaberekawo anoratidza kuti paZimbabwe citizens.
Tanzwa zvematauro kuti pari kutorwawo mabirth evamo munhuwo zvake ndezvipi zvimwe zvamuri kuitisa?
Vamwewo zvavo mabirth atorwe panoba but I think they can apply.
Okay.
The process.
Aiwa pakanaka.
There we go. That's what you have to do if you want Zimbabwe to renew your Zimbabwe passport. Joining us in the studio tonight is Marvelous Mhlanganyahuye herself, who you just saw on that video. In fact, you didn't see, but you heard. Yes. So, Marvelous, can you tell us how this works if supposing you have a child here in the United States? What are the processes?
Chris, I really don't want to go through what the processes are, but I'll just tell you the benefits of what I saw happening at the Christian, you know, Fellowship International, because the embassy said to me they were there to actually join hands with the Zimbabwean community to enable people that have children that were born here to be able to register the birth of their children and then be able to get, you know, what you're asking for back home. So I don't really know what the process is, but they are saying the embassy is open, they can explain all that. But what touched me the most was seeing Zimbabweans, the Zimbabwean embassy, going to Zimbabweans rather than asking everybody to come down to Washington, D.C. As you heard Mr. Matsika there saying, he said they don't, you know, actually process your paperwork if you want a passport if you don't come to Washington, D.C. because you need to have a fingerprint taken. So it's important that you actually travel to Washington, D.C. So this cut in half the distances that people have to travel. I actually saw a young man who came in from Texas, so he was like very overjoyed. He was saying he was there for the Christian Fellowship International, but he could also get his paperwork done. So
He happened to have his papers ready.
Yes, because they had, you know, they really advertised and said they would have this facility during the actual conference. So they did this from Friday and Saturday.
Asi vanhu vakatambira sei urongwa uhu nekuti vamwe vanogona ngavanga vasina kunge vakanzwa nezve kushambadzwa kana kuadvertiseswa uku vozongosarudza vozongosangana navo musi wemusangano.
Chaitaura vazhinji vandakataura navo vaiti vakafara nekuti vanhu vagara vachitsigira sangano irori reChristian Fellowship International. Saka pavaitouya vakange vatoudzwa kuti pane vanhu vari kuuya kubva kuembassy. Asi kune avo vakauyawo vasina kugadzira nekuti pane vamwe vaiuya voudzwa kuti uri kuda fotokopi. Vaitotora mapepa avo vodzika kuenda pahotera ipapo panga pane musangano vonogadzirisa mafotokopi vodzoka zvakare. Saka zvinhu zvaingoitwa sekufamba nenguva. Asi sekutaura kwauri kuita kune vamwewo vanga vasina kuwana izwi rori, asi vakati vakafara nekuti zvine zvava kuziva kuti kana vaakuuya iko kuno kuWashington kune muzinda weZimbabwe imomuno vaakuziva kuti voonani vamatsika nevamwe vavo vakati aiwa mugoni wavo unogara wakavhurika.
Chimwe chandingangoda kuti vanhu vanzwe Marvelous nekuti ndiwakawana mukana wekuona zvaibuda. Tirikuudza kuti kumusha vanhu vaakuchinja vachitora zvitu pa zvitsva nezvimwe zvakadaro. Inyaya yavakataura here iyoyo vamatsika?
Pane nyaya iyoyo hatina kuzopinda parizvo, asi zvinhu zvatiri kunzwa zviri kutaurwa zuva nezuva nekuti sekudziva kwatiri kuita tese pano kune sarudzo gore rinotevera ya 2018 uyezve kuri kukurudzirwa kuti vanhu ngavaende vanonyoresa kutora zvitupa zvisiri zvesimbi. Asi pane kutaura kwandakaita navamatsika nevamwe vekumuzinda weZimbabwe hatina hedu kutaura nezveizvozvo, asi dai ndandakabvunza vaipindura.
Aiwa, ati mozo kuna Chris ndo mgada ufunza ni njebele.
Yeah, marvelous. Is it really, I know the back home there's a, you know, a mobile registration where the registrar general's officials are going to the people mm-hmm. instead of the people going to the registrar.
Yes.
Now, is there a chance that this exercise, I mean, like what you witnessed, mm-hmm. The embassy going to the people, are they checking that somewhere else, or that was just a one-off incident?
I'm hoping that they will actually take it somewhere else, because the people that used the service were very, you know, they were appreciated, because they were saying it's not easy to leave your work, leave your shifts, and come to Washington, D.C. to the embassy. But as you know, there are, you know, financial constraints for the embassy to actually travel to each state. But from what I understand, they actually do get invited to events by Zimbabweans. So I'm supposing that if there is a big event that's coming up, people can actually reach out to the embassy to say, hey, can you come and set up your mobile registration for births and, you know, deaths. Like you heard him saying, I don't know if you knew that they actually do police clearance. I didn't know that, so I was very surprised when I went there. If you get a high-powered job here, you know that they require that. So that for me was a learning curve, and for other people that were there as well. But I'm hoping it's, you know, it's a step in the right direction where we see the embassy actually, you know, having more interface with the Zimbabwean community here in the U.S.
Mm-hmm. Yeah, I understand they've been doing this for quite some time, because in the Zim Expos and all these yes. gatherings, they go there and do the same services.
Mm-hmm.
But maybe if Mr. Matsika was around, he could have responded to our questions whether people are taking this lightly. Because, you know, some people usually tend to politicize some of these things.
Mm-hmm.
But I think this is a service for Zimbabweans.
Yes, what I saw is it actually went beyond politics.
Mm-hmm.
For once, I was there. I felt as a Zimbabwean. I didn't see anybody saying they belong to this party or that. They were there as Christians. They were there as Zimbabweans, and they used the service as Zimbabweans. Nobody was asked, like, which party do you belong to? Where was your child? You know, like, all the questions that you'd think. Because I think there's a wrong perception somehow within the community of the relationship between the Zimbabwean community and the embassy. They are there to serve us as Zimbabweans. And I think, you know, that's what I saw being communicated at the Christian Fellowship International, that they are there to serve Zimbabweans, despite which political party you belong to. And what I saw, everybody got the same treatment, and the people that I saw getting their paperwork done walked away very happy.
Mm, that's nice. Thank you so much, Marvelous, for giving us that insight into the Zimbabwe Embassy in the United States, Jonga.
Tinotenda zvikuru Marvelous. Ndinoimba kuti hausi kugadzirira kutora basa ravamatsika nekuti vadedemura sezvavanga vachida vamatsika pana.
Aiwa, ndinoiswe chizvarwa cheZimbabwe. Basa reduwo isu sevatori venhau ndo tinofara kana tichiona kuti pari kuitwa mabasa akadai, nekuti zuva nezuva vanhu vanogara vachibvunza, Zimbabwe nembasi yakavhura here, unosvika sei ikoko? Saka vakanyatsodedemura kuti aiwa, isu tinoshanda vakati kubvira muvhuro kusvika china. Nemusi weFriday havaiti nyaya idzodzi dzemapepa. Asi vakati munhu unokwanisa kungouya uyezve unogona kuita appointment, ndo zvandakanzwa. Saka kune avo vari kufungidzira kuti vari kuda kuuya iko kuno ku Washington kunogadzirisa mapepa, embassy iri kuti aiwa, magoni edu akavhurika.
Aiwa, tinotenda zvikuru Marvelous. Ndafunga Chris tinokwanisa kuchidzokera hedu kune urongwa hwedu hwenyaya dzekutarisira kunzwa zvichaburitswa nehurumende yeSouth Africa muSouth Africa pamusoro pemagwaro ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinge zvichigara nekushanda munyika iyi zvakasununguka. Patambotaura naAdvocate Shumba, vatsanangura iwo kuti havatarisire kuti pane vamwe vanga vasiri muchirongwa ichi nechakare vangazowaniswa mukana wekupinda imomo. Tinonzwa kuti kune vanopfuura 250,000 sekusanangura kwatamboita 250,000 maZimbabweans vane magwaro iwaya. Havafungidziri kuti zvichavhurirwa vamwe vatsva kuti vange vachipinda, vachichemawo zvakare kuti dai hurumende yanga yakwanisa kupa mukana vane mhuri, vane vana muSouth Africa, nekuti zvinenge zvinonzi pari zvino munhu ega ega anofanira kuzviapplyira kana kuzvinyorera ari oga. Saka vari kuti dai hurumende yeSouth Africa ikatarisawo kuti kana iri mhuri, baba vakangoapplya, vanobva vangoapplyira nemhuri yavo yose. Ndo zvimwe zvezvinhu zvavari kutarisira, nenyaya yekuti dai makore awedzerwawo zvakangoti wandei. Asi hurukuro yakavhurika, pindai muchirongwa.
Yes, Jonga. kubalaleli bethu lapho besilo munye wethu lapha intatheli zendaba Studio 7 uMavela Simhlanganya huye obesi thasisela yena ngokubana lapha eMelika kuhamba njani ukuthi nxa ufuna ukuthi ipassport yakho nxa isi expire uyivuselele njalo lokuthatha incwadi eziqakathekileyo ezifana le police clearance njalo lokuthi nxa ulomntwana ozalelwe lapha ufuna ukuthi azikuyazakala ukuthi lomntwana eZimbabwe owangapha ekhona leZimbabwe kwenzelela kusasa konke uyakuthola e-embassy sibonge le Marvelous.
Sibongile uChris.
Siyabonga.
Yes, back to our topic of the day, that's the South African issue, the permit. It's been ongoing, and right now we have our first guest, Jonga. Would you like to introduce him?
I didn't get the name.
We have Juru.
Okay. Tinava Dennis Juru, vanove mutungamiri wesangano re International Cross Border Association, vauya pachirongwa. Vava Juru, tinogamuchira ine mufaro. Aiwa, tiri vapenyu zvikuru. Tinoda kutonzwa kuti imi kwakadii South Africa neshoko ratiri kunzwa iri kuti nzeve dzamirira kunzwa zvichataurwa naamai Mkwize nemusi wechishanu.
Haistaka simba kutezani ya kari chayo. Uye tunofara shukurufa ni mashopo ataka tambira uye anangorupa masaistai. Kipatne ni hukuma hape kuchange kuchi kuina mkaro mkuru chayo mswechishano. Apo minister Mkwize, professor Ashenga Mkwize vacha wanika vachi tanangura chimiro chile vagari vari South Africa vari masabwezi au vari baapesa akatanga asezi PSSP asezi ma PSSP kwa muna 2010 chofara shukusha sabuti announcement ya chona stand announcement yiri negative ya announcement yiri positive uye chingo chenda wakuti shireza mwaraka na kumborera chemo zvinhu zvakaisa kuna minister sevana veZimbabwe kuti kunge kuchiwedzerwawo avo vasinawo mapemiti zvikurusa ava vakange vari muSouth Africa panguva yakawanikwa ichipuwa vanhu mapemiti kuti dai vakwanisa vaigona kunge vachiwedzerwawo chakaita kuti tinge tichizivisa minista izvozvo kuti ndo zvinozvo zvichemo zvedu kwotiwo vamwe vakange vasina mapemiti panguva yakapuwa vanhu mapemiti kuchitiwo vamwe vana pane vanhu vakazvarwa nevanhu vane mapemiti panguva iyoyo kubva 2010 kusvika 2017 tine chichemo chatakaisawo papepa chekuti vange vachikwanisa kunge vachisiwawo mapemiti kusanganisirawo kana ari murume ane mukadzi wake asina pemiti takaita chichemo chekuti tinokumbirawo kuti vange vachiredzionwesaine hombo hwokuti mukadzi nemurume zvongwesaine hombo hwokuti imhuri mwana mubereki kana ndiani vange vachisikopa mapemiti sekuti hazvikwanisike kuti munhu ange achisenza muSouth Africa asi mhuri yake ichigara kuZimbabwe saka zvinozvo zvichemo zvatakaitawo izvozvo uye takaita zvichemo chekuti dai zvaigona kana kukapuhwa nguva ingave nguva yakadii chere kare pfupi sei asi kuzivikana kuti vana veZimbabwe vagara muSouth Africa nguva yakareba zvikurusa savakapuhwa maspecial permit maDSP wamuna 2010 vamwe vainge vane ma10 years vagara muSouth Africa vamwe vanga vane ma5 years nyange ikanzi vanga vasvika ma2010 imomo kusvika pari zvino pane 7 years saka mutemo weSouth Africa iye pachawo unotaurawo kuti zvoni munhu anenge agara 5 years anokupa nguwana permanent residence saka chimwe chechimwe chatakataura ichocho kuti aiwa of course pave paine maconditions amapemi asi zvinhu zvepao kuti zvikotidlow kuti vanhu vanga vari munyika pane humbo kuti vanga vari munyika chero vanga vari munyika nepepa rinotaura iro kuti havakwanise kuzowana mapermanent residence iwayo asi humbowo hwokuti vanga vari munyika huripo so takavakumbira zvichemo zvakaita saizvozvo vanenge vaine humbowo kana kubva kuti zvabudira zvakanaka hwakaita semabank statement nemapassport akare kana anga vainzi maasylum certificate avaina vagara iwayo ndofika tichazivawozve nekusabaiindira uyezve tinobva taokurudzira vane zimbabwe kuti kana mavangozi mapemiti aavhurirwa
Tinotenda zvikuru vajururamba yenyu muri parunare Chris tavana va Mabuto Mabena vanoshandawo nesangano reZimbabweans in South Africa. I welcome Mr. Mabena.
Thank you so much. Good evening to everyone.
Thank you, Chris.
Yebo mnumzana Mabena.
Yebo ndaba.
Yes, siqoxa lapha ngodaba lwethu olwamaphepha akhona ngapho ayi South Africa okuhlala lokusebenza okusemthethweni. Ungasela ukuthi lina njengezalwane zeZimbabwe ezikhona ngapho kuyini kahle kahle likukhangeleleyo ikakhulu ngemigoqo le ethiwa izavezwa ngolwesihlanu?
Uyabonga. Okokuqala okumele sikutshwe ukuthi ngenyanga ephelileyo iCabinet yeSouth Africa yathatha isinqumo ukuthi kuncediswe izalwane zeZimbabwe ngencwadi zokuhlala lapho eSouth Africa okusemthethweni. Uminister uDlodlo wathi yena uminister womasez umama uProfessor Mkhize usezachazisa ke ukuthi uhlelo lwangikhona luzahamba njani lokuthi imigoqo ezafakwa kuzabe kuyimigoqo enjani. Thina esiwukhangeleleyo sasivele sikwenzile sacela ukuthi labo abasuka 200,000 abalamaphepha esithi Zimbabwe Special Permit avuselelwe, kube sokuthi labo futhi abangelalutho abangazange bathole ngo-2010 lango-2014 labo banikwe ithuba lokuthi baphiwe lezo zincwadi ngoba abaningi bakhona bayasebenza. Asikwazi-ke ukuthi ngolwesihlanu umphathi wenkambo ezangaphakathi uzakhuluma ethini bora sanyelele ukuthi mhlawumbe engakhuluma achathise ikakhulu kulabo abangela maphepha. Kanti-ke futhi esikuthi esakucelayo esingakwasiza kuphatha njani ukuthi incwadi lezo nxa zivuselelwa zivikelelwe khonapha e-South Africa abantu bengasuki bayezivuselela besekhaya, njengoba kuyananzelela ukuthi imigoqo evele ikhona encwadini zokuhlala ama-special permit lawa esibakwakhathesi imigoqo ithi yona awungeke ukwazi ukutshintsha ulapha e-South Africa, kumele uhambiwe ekhaya kumbe kudingela abantwana iincwadi zokuthi bafunde singathi ngama-study permit kuthiwa abantu kumele baye ekhaya. Soke sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzathi abantu bakutshintshe konke bekhonapha e-South Africa ukwenzela ukuthi abantu bengalahlekelwa imisebenzi ngoba besuke lapha besiya ekhaya.
Yeah, back to you, Mr. Juru. Mr. Juru, we note that there have been some incidents or indications that have had some Zimbabweans in South Africa thinking that the South Africans are going to take a tough stance against Zimbabweans. These are namely the allegations against the First Lady, Grace Mugabe, that she, beat up a girl. And also we have heard some sentiments from the Johannesburg mayor, Mr. Herman Mashabane, who has also indicated that, they are not happy with what Zimbabweans are doing in South Africa. Do you think that this will have any bearing into what the minister is going to present on Friday?
I don't think so, because these are tried and tested people. These people have been in South Africa for quite a long time. They never committed any offense. And I believe that one of the conditions would be that there should be a police clearance for one to get the permit. So I think as long as you have got a smart criminal record, there's nothing of that nature. About Mayor Mashaba, he is always against the foreigners. We realize that upon his entry into the office, he tried by all means to flush out all the foreigners who are in and around Johannesburg, trying to make South Africans happy, try to fulfill his election manifesto to say we are going to create more employment. The central government, and he has no power, and he can't influence anyone.
Thank you so much, Mr. Jurura. Mbaya imuri parunare. Tine mutereru wedu kutanga. Tina mfundisi moyo. Waruku South Africa. Magadi mfundisi moyo.
Tinosimba magadi yuko babantu mburiyo se Zimbabwe. Nyema tereru kutisi. Gaiti mutindo. Nyesha za jivova muarele. Tisanga nene. Na uya kafani ya kakosha shukuru.
Ndizo. Zwa tipe yu fungwa zenyu.
Aywa ini fungwa za ndina nzo kuti. Yadona kugundu zimbikuru zile. Chakanya ya kakosha. Ndina Mwari vachitibatsira pa nhau yakafanei nekuti amaishenge mukizava nhau yavo avaiti voga zvarisanga vaisa kupariyamendi au maopposition patobvaitira kana achinge aita saizvozvo kana aisomira zvavanoitikisa saka unodzira kuti zvandinongokurudzira ndekuti mhuri yezimbabwe iri mukati menyika ine South Africa nao vese vanotimirira vana baba vakachenjera zvu achigoni kupano no vanoita mutamato kuti mutwe Friday I was able to get a lot of money. Chikazwa kanyanya kuti pachaitwa mumitemo chiri mutemo yakaitwa zvikuru asaidzoiva chekuti paminamata achanamata sikuna mazuva tigadinamata muSouth Africa munomo ichodinga vanotungamira notopa chedu tinesewo ruoko rwakakura zvikuru mukati menyika inei saka handioni pane zvimwe zvizvingagona kungatiremera pakagona pane nyaya dzakawanda kuti vana vapoo himini mashava vatidi ipfungwa dzavo asi kuti mwari ndi akaita kuti tigone kupatiri mukati menyika ino ndaanoziva kuti saizirini ndiazva chadzoka riri mukati menyika yezimbabwe asi tarikuonzerwa mhuri yezimbabwe ikatira pastudio 7 inotibatsira zvikuru inotevedzawo zvinhu zvetiri mukati menyika inova kuti dai ngatinamatei zvikuru panhau iyi kubva nhasi chitatu china usiku hwanhasi namangwana kusvika Friday saka ndirikuzva kuti mwari udenga vanoziva vamwe maopposition parafana neDA anogona kutsigirwa imwe mitemo inenge yakaoma ichaona mitemo yakasunuka kuti vamwe vamwe dangoti vagone kuona zvimwe zvakadaro
asi zvamungakurudzirawo vana vezimbabwe vanenge vasingawane mukana iwoyi wekuwedzerwa magwaro kana kuti vanga vasiri muchirongwa ichochi ndezvipi nokuti unonzwa kuti hurumende yeSouth Africa yagara yanga iri kuvimbisa kuti vanenge vasina magwaro ekugara munyika iyi vachange vachidhipotwa kana kudzoserwa kumusha
chandida kukurudzira chekutanga ndida kutenda naizvozvo chandida kukurudzira kune vasina ndisati nauripo ndekuti kune vasina nekune vanawo chingoripo ndechekuti chivimbo nechishuri ndechekuti zvinongoda kuti tingoisa kuna mwari kuti dai mwari vakativhurira nzira nekuti zvakaoma ndinoziva zvakaoma zvikuru zvisingambobviri mukati menyika ino kuti kune vasina vangagona kuwaniswa mukana wekuti vagone kuwana panorima ipapo asi kune vanawo dai zvikangogona kuti zvive easy nekusaizvozvo saka ndinoona kuti ndingao ndoanza nemushandura ndingagona kuti ndikupei iyoyo asi ndinongokurudza dai mwari vakatungamirira kuti zvigonite zvakanaka nekuti kudhipota vanhu vekuzimbabwe handioni solution yakanaka nekuti vanhu vekuzimbabwe zvakafana vanhu vari zimbabwe yakafana kuti iri mupretoria mujohannesburg vanongouya siku namazuva dai South Africa pachayo yaizama kuti igone kungogadzirisa kuti vagone kupawa mapepa vose zvinhu zvinenge zvakakosha nekuti handioni zvakakosha izvozvo nekuti vanhu vezimbabwe vakatowandisa vazinto vasina mapepa ende vari kushanda ende mabasa endava nezimbabwe vacho ndo vakatowanda zvikuru mukati venyika zvokuti vari muno vacho havasenzi vadhakiswa nenyaupi saka chada kungokuzita kuti mwari dai akatibatsira ndo zvandiri kuisa kuti mwari chete ndaanoziva kuti upenyu hwedu huri mumaoko majehovha mwari South Africa chiri yakamira kunyange mwari udenga ndoanoziva nesuwo pachedu pane zvakawanda zvatinotiitirawo saka handioni pane imwe problem kuti tingagona kudzokera mashure nezvinoitika kuti zvakadai zvekuti pane nhaya yakafanaizvo asi tangokurudza kuti dai mwari vakatungamira vese nesu vanotibatsirana nababa vanomirira isusu mukati menyika neSouth Africa tinodai mwari udenga akavapa simba kuti kana vachinge vakutaura vavesa dhavhidi anorwana goriyati vagone kuva nesvimba kuti pfungwa dzamaishenge mukwizi kachinge vakushandirawo sangodzione kwezipfungwa dzakafosa saizvozvo da kuti mwari udenga dai akatungamira pane izvozvo
Aiwa, maita basa skuru mfundisi moyo, mwaramba mchungu na matira, nawe Zimbabwe, nenyika ya Zimbabwe, sasa muru kuita, tinotenda skuru.
Nukinda uni mira mbae makadaru ni basa la muru kuita, nukuti ruburu wenye, wakakosha skuru kuhoni swa, redio yeshi, pawa nusho ya kakosha sezo zizu, akunewe redio kumu chenda, lakina uti na mbae makadaru, yambi chukule shkura, kane sosi nipatisha kura au, sharamba shi parasa kama la shirukuru kwa mnika ino chaku uzaidu kwa kuma zwa shodi ngabi ni aleluya amen
maita basa thank you so much Chris amen. Chris that was mfundisi moyo who is in South Africa he's saying that I think this is a very positive development for Zimbabweans and he does not foresee any problems that will or may jeopardize those with permits that needs to be renewed. And he is also thanking Studio 7 for being one of the flagships when it comes to covering diaspora issues. And I think that's a positive for us.
Oh, yeah, sure, yeah. Sure, Jonga. Yeah, now, Mr. Mabena, we know that when this issue was at its hottest, I mean, I'm talking about the issue of the papers, the permits, you used to have meetings with the then Home Affairs Minister, Mr. Gigaba. Did you have any interactions with the new Minister, Sengwe Mkhize?
No, we did not have an opportunity to have a meeting with the Minister, Professor Mkhize. The issues that we had wanted to discuss, we raised them with Minister Maluti Sitaba. You will recall that before he was transferred to the Minister of Finance, he was about to make an announcement about the future of the Zimbabwe Special Permit. So we took it out that Minister Mkhize was carrying over what has already been discussed with the Minister Sitaba. She was taking a briefing. What we did, though, was to engage our own minister, former affairs minister, Richard Chombo, in Harare, to talk to him because we knew that he was going to have interaction with the minister and things in terms of what was raised with the minister Kitaba. So that the minister and things, when she then made this announcement, she took those into consideration, the issues that were raised with Minister Chombo.
So doesn't that give you some skepticism over the announcement on Friday?
No, it does not at all, because her public pronouncement since she became a minister, she seemed to be more concerned about the undocumented Zimbabweans. You'll recall that when she was at some point on 702 radio station, when she was asked about the future of the ZSP, she seemed not worried about that, but trying emphasizing a point around those that are not documented, even drawing parallels to the process that has been undergoing for the people of Lesotho. So this is why we are saying she might speak to Zimbabweans that are not documented, those that were left out in 2010 and in 2014. We suspect, we are not sure yet, but we suspect she might try to accommodate them one way or the other.
Tumbozwa kuna vajuru nyata chitaura kana kuti yanga ichikurukurwa na Chris na vama Bena nyaya kuti gurukota rakanga riripo maikwanisa kusangana muchiita misangano muchirwa na masoro kuna mai Mkhize mati masangana wanawo here muchipawo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya magwaro iyo
isusu takazama kuti tisangane na mai Mkhize asi wakati chivo tunofana kutika tinyora pasi and then itoita pa email kana takaita saizvozvo tikanyora zvinyuito zvedu zvese zvatanga tinazvo tikazvinyora pasi tikavatumira vakakwanisa kunge vachitizivisa kuti vazvoona zvinyuito zvedu saka isusu takangotarisira kuti nyemusoro yechishanu uyu uchaitwa uchachedzerwa mamiri achange akaita Zimbabwe Special Permit iwayo ndo patichange tichizonge tichiitira kuti zvatakachema nazvo zvange pane zvabudirira here sekutarisira kwatakaita uye ndichidzokera panyaya yamandizunza nechirungu nyaya yekuti zvoni zvakaitwa nemudzimai wemutungamiriri wenyika zvingave nechekuita here kudzora udzamu hwekuti mapemiti ange achiyerwa. Handione kudaro kuti pane zvingave zvazvinoita bekause zvinhu zviri kuzivikanwa pasi rese kuti amai Mugabe varingopendereka vachingoita zvinhu zvakadaro zvokana kuzimbabwe kana. Saka isusu tinotokumbira regerero kumasouth african kana pai era pari zvino kana kuti kuti nekuti zvako takatombozama kuisa maplatform matinenge takasangana nemasouth africa tichikumbira regerero nechitsiko chakaitwa chichonemuzenga nayo chinonzi muzimai womutungamiriri wenyika akaita takakumbira regerero naizvozvo uye hurumende yesouth africa handifunga kuti ingazvitore izvozvo ichizoonesera vana vezimbabwe nekuda kwenyaya yekuti muzimai womutungamiriri wenyika ane zvaakaita. Saka tinongonamatawo kungoti aiwa dai tikateererwawo nevataka kunge vachizinda regerero kuti vange vachiita kuti regerero yavo togarisana navo zvakanaka nekuti tine nhoroondo yekugarisana navo zvakanaka kubvira patakapuwa mazimbabwe nemapemiti wayo hapana kana dambudziko ratakambowanikwa tichiita.
Thank you so much. Rambai muri parunare vajuru ndofunga tine mumwe muteereri Chris.
Yebo chonga Silo Nkomo weSouth Africa unjani? Kunjani eSouth Africa?
Ndiyaphela njani baba?
Ungaphi kweSouth Africa baba?
EJozi.
Oh, eJozi. Ungasiphi imbono yakho ngodaba lwamaphepha lo?
Amaphepha lawo ngiyabona aright kodwa-ke kufuze sibone ukuthi atudaba lethule ekhaya siyalulunga. Ngoba maphepha lawo singanje siwanikezwe kuvela abantu abanye abaningi bele sibele kube flow khasiyani ngathi kuba la ma-condition okuthi siwanika on condition ngenumber yelana ngiyazi wonke umuntu wemekeshe ukuthi urejestile for 2018 silabantwana abaningi lapha abahluphekayo abanye bayafaka yazi bengcwathe kakamzima kambe bona seyigovernment abanye ababuyeli ngekhaya abanye abazali njengamanje abanye abantu abaungabazali ngoba amaphepha ona la ashonikezwa igovernment ayenza ukuthi vele abantu abaningi bekuleke beclofa bebuya ngayo ekugcineni izethu kasililungisi wathi sefuleke ukuthi lelungisilizwele kuhle ukuthi ngabe basinabesifakele amanye ama-condition ukuthi
also ngezinye indlela uthi wena enye i-condition yakhona kube yikuthi umuntu ubhalisile ukuvota
ukhona ithi ubhalisile ukuthi hambe ezivota eZimbabwe kwikhokhodubo lololo olusekhaya lolo ngoba khona ukuthi besinikeza amaphemithi nikebe extender be-extend kathi sibalekile lana ekhaya angithi asagovernment of course asibuyeleni siyefaka igovernment e-right ezayenza ukuthi sihlale kuhle njenge-South Africa. Why igovernment yezimbabwe leke buyizonigotiyetha lapha isenze ukuthi siphume ekhaya ngapho sibalekelane why singahlali ekhaya ayiphume yona igovernment leyo ngoba yiyo vele ingalancedi ebantwini bakithi eyenza sibe kahle sifake igovernment e-right ama-investors wonke ebuye futhi ngo-Britain nabo-America bona bapapazonda siyakwazi ba bazondelana ukuthi basebenza into ezinhle bebonke sibuyele ekhaya lapho siyehlala phansi abantu abethu besihlale phansi izihloko eningasayazani abanye bani abanye bali ngoba impilo ephiwa lapha e-South Africa baba inzima thina sibona on daily basis umuntu ake ukhumelisa amadokhumenti ka-aright but ukuthi abanye abantwana abaningi abangafika 1 million abangala madokhumenti kunofana kakukoright ukusitshayela izandla abantu abayi-240,000 ibafike amadokhumenti why ithi more than 6 million abala madokhumenti bakhuleka nzima badla nzima ngenxa yegamente ekhile esilayo ngaso.
Hayi kuyezwakala isibongile kakhulu mnumzana.
Siyabonga kakhulu ngoba mna ngikusupport lokho ba asibuyeleni ekhaya uSmith urane ilizwe lelo ithazani igovernment le esikiyo ngoba kube ngcono kakhulu ngoba ukuhlupheka loku lapha bekungekho abantu bayafa siyabona sibabhela esociety bafa almost nge-Friday Saturday Sunday idumbu ziyaphuma abanye bagqithile abanye bagwazwa bekukusa kakhulu kunye akukho right
ngabe utasiba negama le-right liphile kithi khona ngabe o-Britain nabo-America bababazonda i-China idoti wabona ilizwe elitrade le-China leyilizwe elingakelalalasezi impilo zabantu i-China solizwe esingatrade ngokwezikhali lokhuyana angeke kuvusa ama-industries ni-document ngithi asiwanike i-on condition sonke sirejestiye sase-South Africa ma ungarejestanga ungayinikezi i-document asibuye sekhipha lomhlupho olulapha ekhaya akusincedi nganto asiyagamende more than 37 years asiyagamende isiyahlupheka kulalo
hhayi kuyezwakala hayi sibongile kakhulu mnumzana Nkomo
siyabonga baba
Chonga, you know, he's got an interesting point. He's saying that one of the conditions for the document should be that the South African authorities have to make sure that you are registered to vote to take in Zimbabwe.
Well, I will hear from our listeners how they'll take that up. But tana mkuma wezirai waruku South Africa, magadi mkuma wezirai.
Notinda magadi.
Aiwa tuwa penyu. Wano vakupi mkoma wezera yao?
Ha BK pa Bikita.
Oh BK ndo inumira Bikita nai?
Ya, tia chaisi sidu.
Ndato vandazo nyora pasi. Ndikazwa muna achita ora zwe BK na vandazo okutu Bikita.
Anditika.
Aiwa maita basa. Tipe ufungwa zanyi pa msoro penya ya tulu kurukurai. Zizi za munga taritira ya msue chishanu kuni kwa kubaku na mae mkizi.
Ndisanda isangu, alina pfungwa dzandikunya iskisa, sindi mechikumbiro, saka ndisina, ndisanda taro angu chikumbiro, ndaido kumbotenda angu Studio 7. Kuti kubabu saka tanga 2010. Ndini munu waete buzuti kana 7, ya chande Studio 7. Asinda kaya murana, hawande isangu, kuti, sinu singe zandai, saka tia 7, ndu kumbaziru ushishi. Social media, na angu anungu taura, wano nye pazao, azu Studio 7, ina kizuti, ino taura, sasa aziri. Tata, ya kangu tine trio direz ucha pira kana chadi asini ndo kudanga yana mbeka dano kuti kudza vano ane izazo dani social media ngotaura usina vano pano zvikona famen ndo kuti kendi dai kuti vane tendi na so kiji vanda kabatsira kukurizira service ndi and those tender fees
aiwa tinofara zvikuru
nya ndinayo ihuru yekuti ndiro kutenda va Gabriel Shumba na vapena na vaju ba basarano tibatira hivi asi kumbiro changu ndokuti ndichangaranga ndakambotera vajuru vachitaura kuti munhu wese Zimbabwe une kodze ndi vajuru wanzo kuwa 90 days persist yake mu South Africa saka ini hangu seni pachangu ndisakumbira izvinji sekutaura kuti vanzi pane chivimbo chichawedzerwa sazvikwa ndipiyo ichakura zvakadi ende makondishon acho akadi saka zvese zvepaimpelsiri yakadaro ini hangu ndaikumbirwa kuti kubhodha uku kune dambudziko ramadzimai edu echiuya nevana vedu makuru ari kutikuvadza nenyaya yemazuva ipapapo ndaikumbira kuti dai pamboedzwe kuachawedzerwa ipo ini seni hangu handirasi kuti mukadzi wangu atore pemiti kana kuti mwana wangu atore pemiti ndode kuti ini rigare kuno asi vanishanyire panguva indingarasundudzirwayo saka zviri kudiwa dzangu zvekuti pane munhu akatori nebhazi kuzoti uyoto bhazi rangu munhu uya sane homavezi zvinhu zvekuti mazuva ari kupuwa pabhodha azvisi zvakadzi zvakandokuitira mataura majanuary kubvamuzwa kuti january shuwa zvakandokuitira nakambuwa ma 2 days azvisi zvapera saka indo wadzi vangu nekorinyera ira rakangogara rakangogara rekungoyongoomesere munhu kungoomesere munhu kuti usini achawaita ukaambo kuti ubvisire kuti raiti ndimai vanotwe 100 rand pa ukati ubvisire mudzimai mwana anabatana pambana mai unoona mai ani sakumidza sina ne homafezi mwana unokwe 4 days mai okwe 3 days zvabadara saka vanhu vachi mai 100 kana kuti 2 months mwana 200 mai 200 zvino zvinoti wadzawo izvozvo saka ndaikumbira kuti dai papapo hazvisi hatina masimba ndinova ruma chishanda chazvakasimba dai vazodzi kuti tarisirai pamakonyo ekufomari mabhazi yavo vachiti wadzi kudaro kuti dai vatibatsira ipo ndobva ndaingokumbirwa hangu zvimwe zvinhu zvamunoita hurumende inotenda kuti pasina kwamukana wekuti ungatibatsira sei hapana zvapa asi pao ndaikumbirisa makurunya epabhodha munhu usina chaunoita unongokwanisa kukubhuloga yakutosaitwa zvavo ne kodziri dzakusawanika asinobvise mari
rambai henyu muripo rambai muripo ndoda kungobvunza kuti zviri kuitika kudivi rezimbabwe here kana kuti idivi resouth africa
South Africa ndokwazvinoita
kudivi resouth africa ameno vajuru kana vamabhena kuti pana anokwanisa kubatsirwa here vawedzirai nemhinduro vari kuchema kuti pane vanhu vari kuomesera mhuri dzinenge dzichipinda musouth africa vabatwa zvakare nyaya yemazuva yamakambonzi makambotaura nezvayo vawedzera yamera kuda kudzokorera kungoti dimu vajuru vanyatsonzwisisa.
Ndati ndakambonzwa vajuru vachitaura kuti kubva musi 16 January munhu wanga Zimbabwe munhu wese Zimbabwe wanga arekodze kuti chivhisa muno anoapply futi 90 days dzacho opiwa dzapera kudzokera oapply futi. Saka zvichiwa zvakabuda kuti itike mazuva ekutanga kubva muna January muno asi zvipare dambudziko rekuti chero dai ukati chero katumira vanhu pakane permit yake ni photocopy nezvi zvakaperera ukati mazuva asi kuwanikwa usina kupekoronyera mari chototirwadzari kuti munhu yaasezi chitonani kudai home affairs echogachira emerage eric chitorinani. Saka dambudziko iro harisi kupera mabhodha kuti mapassport amadzimai edu anopera pasina kuti unokwanisa kuti mukadzi wakauyono opuwe 10 days 7 days maona. Saka udzokera futi chimuda saka ipo ndipara ndisepapo handingakuudziri kuti kai zvakati basa rinoita iguru ndaikumbira kuti dai mine imwe nzira munokwanisa kuti muti mudzivisewo makonyo ari kunyanana nehome affairs apa pabhodha ndo chikumbiro changu.
Vajuru mazvinzwa
aiwa tanzwa takunzwa emukoma takambozvitigadzirisei tikasangana nevakuru vakuru vehome affairs vakabata pabhodha paya paya ndosaka makaona zvakambiye zvaakufamba kati tasina kuzoziva hedu kuti vaakuzvidzokorodza zvekare kuti vange vachiomesera vadzinenge dzichida kupinda vanenge vaita dambudziko munofanwa kuti mutibate pawhatsapp chero nguva yezuva ungave usiku kana kuti nguva iyi and then tinokwanisa kukubatsirai panguva iyoyo tine mafoni number dzatinotofonera ipapo vari pafoni ipapo tinokwanisa kunge titofona kuti munge muchibatsirikana asi kana tikazonyanya kudaro titeneji tinobva tatovabhukisa tinge tiita meeting navo kuti vakaramba vachizodzokeredza zvakaro zvakaita saizvozvo tine urombo asi tikazama kuti tikubatsire kuti vatoonye zvizodzokera asi mukaonawo zvitarei munhu anenge achiita izvozvoka torai zita rachona endeni kuitira kuti kana taakupa humbowo tipe humbowo hwakakwana.
Ndofunga vanzwa zvamatsanangura vawedzerai vawedzerai
handizivi vangati ndandiwadzosere umwe munhu uriitechisystem isina unakaitaona uyana umwe mukadzi
mukaa musingangotauri mazita chete nekuti zvipomerwa zvatee tichitaura nezvazvo kusvika munhu abatwa hanzi mavaibati.
Yeah, nokuti zvakandirwadzisa sitereki ndakaterwe 400 mahara mukadzi kwaupuwe 7 days ndo zvakabetika imanje manje zvakandirwadzisa sitereki.
Aiwa ndofunga munogona kuzobatana navajuru zvavataura kuti vapei kuwhatsapp munogona kuzoapa information yamuinayo.
Nhamba dzavo pavakataura ndakabva ndadzinyora ndakateerera ndinadzo dzavo.
Aiwa pakanaka maita basa zvikuru vawedzerai. Thank you so much. Chris, this caller is saying, well, we are doing a good job. He's praising Studio 7 and also Mr. Dennis Juru and Mr. Mabena and Advocate Shumba for a job well done for servicing and informing Zimbabweans in South Africa. But he's also complaining about the tendencies of corruption at the border, Beitbridge border post, where he's saying for one to get more days to stay in South Africa, you have to fork out some money. That is bribery, and he's urging these gentlemen to please take a look at that and take the issue up with the ministries concerned. And Mr. Juru responded to that question. Thank you so much, Mr. Juru.
Yes, Chonga. Okay, let's go to Mr. Mabena. Mr. Mabena, we had a caller there who mixed the two issues, you know, the permits issue and the voting back home. Do you see, I remember some time back the South African authorities had indicated that if you want to renew your papers, you have to do that when you are back in Zimbabwe. Don't you foresee such a thing happening, especially in light of the elections, like the caller said?
Well, this is one of the issues that we raised with the Minister Chombo to say, our request is that any application should be done in South Africa. That we are pointing out that at some point, Minister Nalendi when she was a member of Home Affairs in 2014 in March. She had indicated that the renewal of the ZSC was going to be done in Zimbabwe. But when then Minister Tikaba came in Home Affairs, we did negotiate with him and ended up agreeing that the application should be done in South Africa as opposed to in Zimbabwe. We have put across that request that the renewal should be done in South Africa or any application should be done in South Africa as opposed to Zimbabwe, because we are talking of people who are already working in South Africa. The issuing of permits has got nothing to do with elections. The South African government cannot tell Zimbabweans which political party to vote for. It is upon the Zimbabwean political parties themselves to organize the diaspora and ensure that they are registered to vote. One of the things that the opposition parties in Zimbabwe should have done is ensure that the government implements the constitutional requirements that the people in the diaspora do participate in the electoral process. We cannot link that to the renewal of permits. In any case, participating in the electoral process is a democratic process for Nippon. A person has a right to participate or not to participate, whether we are in Zimbabwe or we are in South Africa. So we cannot put that as a condition to say, for your permit to be renewed, you must specify your registered voter. It becomes very unfair. There are quite a number of Zimbabweans that are resident in Zimbabwe that are not voting. So I think that will not be fair. But again, the caller, where he also contracted himself and then agrees with us that there are more undocumented Zimbabweans that are in South Africa. The mayor of Johannesburg has spoken about that, Councillor Herman Mashaba. The Minister of Police, Minister Mbalula, has spoken to that. And in our view, the only solution to that is to document undocumented Zimbabweans, so that if any one of us commits crime, it's easier to trace the person because it is documented. It is very difficult to trace an undocumented person if one could commit the crime in South Africa.
Mm-hmm. Thank you so much. Maybe Mr. Juru, you can also clarify or maybe explain on what Zimbabweans who do not have these special permits can or are expected to do after December 31st.
Come again.
Maybe you can explain what Zimbabweans without these special permits, in the event that those that are expiring on the 31st of December 2017 are renewed, what will become of those without the papers? What are you urging them to do, those without permits but still want to live in South Africa?
Yes, we urge them to apply for a normal permit. Otherwise, they should not stay in South Africa without proper documentation. If they have problems, they have to consult one of our organizations representing Zimbabweans for advising, so that they can have proper documentation.
Mr. Mabena, talking about undocumented Zimbabweans and the figures that you were talking about, only about 250,000 were, documented. What is the figure? How many Zimbabweans are there in South Africa who are undocumented?
What is difficult is to say, because there's never been a scientific research. You have got the numbers that are thrown around by journalists. Some journalists will say you have got 1.5 million Zimbabweans. Some will say you have 3 million Zimbabweans. We don't know how they get or where they get their estimation from. But as you know, that in 2010, 295,000 Zimbabweans applied for special permits, 245,000 were issued. In 2014, we have 200,000 permits that were issued by ZSC. We have also a catalogue of Zimbabweans that are on asylum documents. We don't have a figure of those that are on asylum documents. You have other Zimbabweans, a catalogue of those that are using normal permits, some have assumed a permanent residence permits and so forth. And of course, you then have
Mr. Mabena. Mr. Mabena, sorry, may I just cut you short? We have a caller, Gibson, who is on the line before we close. Mukoma Gibson.
Makabisa.
Ngoti idimu 15 seconds nguwa zajikana.
Ya, alright. Inotenda niku tora kole yangu. Ini ndachida kutsiura pane mtaura ambo fona. Achitaura kuti vanhu ngavapiwe chirango chekuti ngavatange vaenda kunovhota and so forth vazopiwa mapemisi. Iye chikumbiro changu ndechekuti tokumbira kuti mapoliticians asadisturba machances atinenge tapiwawo nehurumende kuti tiwane kushanda tichiraramisa mhuri dzedu. Nokuti
nguva dzadyana mukoma Gibson asi ndofunga avanzwa padiki pamataura ipapo tinotenda zvikuru Chris.
Yes, thank you very much to Mr. Dennis Juru of the International Cross Border Association and Mr. Ngabuto Mabena, who is the Zimbabweans in South Africa chief, and all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri, hoping you stay well until we meet again here on Studio 7.